Chirongwa chedelimitation chakakosha zvikuru uye takagara tataura seZimbabwe Election Support Network kuti chirongwa chaifanira kunge chakatanga kuitwa pachine nguva kuitira kuti maboundaries azivikanwe pane nguva. Takatarisa kuti delimitation report yekugumisira yakaitwa rini, yakaitwa makore akawanda apfuura 2007. Saka miganho yakatarwa 2007 haikodzere kuti ishandiswe musarudzo dzegore rinouya, ende isingakodzere kuti ishandiswe zvakare musarudzo dzera2018.
Nechikonzero chei?
Nokuti igwaro ranga rakumashuresa takatarisa vanobarwa vachikura uye vakukodzera kunge vane mvumo kana kuti raiti yokuvhota.
Nguva yekuita zvinhu izvi ichiripo here?
Pachine mukana mudiki wokuti ZEC ikwanise kuita basa iro. Zvinova zvava kuti vamwe vafunge kuti dai sarudzo dzambomiswa kuitira kuti paitwe chirongwa ichipatsva chedelimitation chizoenda muelection pane delimitation report yakanaka inofadza munhu wese. Vamwe vachiti ngatitewo referendum nokuti maelections oitwa here kana kuti kwete.
SeZestin, makaona seiwo gwaro rainge raturwa?
Isu seZestin takaona mukana wokutarisa delimitation report iyi, asi chakatikanganisa ndinodayirawo kundosha akakanganisa even committee yeparliament iyo yandamboreva iyi ndechokuti isu pavakapublisha draft delimitation report havana kunge vapawo mastakeholders gwaro revoters roll, havanawo zvakare kunge vapa mastakeholders gwaro recensus report.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti ndo magwaro maviri iwawo anoshanda kuti tione kuti delimitation report yakamira zvakanaka here.